Magwaro asvitswa mudare nhasi zvechimbi chimbi aitwa nesangano remagweta rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakamirira mudzidzi Clifford Charera anobva kwaRusape. Magweta aya ari kuda kuti nyaya inzwikwe zvechimbi chimbi sezvo vadzidzi ava vasina pekugara. Vadzidzi ava vari kugara kunzvimbo dzakasiyana siyana kusanganisira muchechi vachibatsirwa nevane tsienyoro. Vadzidzi ava vati zvakaitwa nevakuru vepaUZ zvinobudisa pachena kuti havana hanya neupenyu hwevadzidzi sezvo vakapiwa nguva shoma shoma yekuti vabude mudzimba dzavo kusanganisira vadzidzi vanogara kunze kweHarare avo vasina kwekuenda. Vamwe vevadzidzi ava vari kunyora bvunzo mangwana. Mumwe wevadzidzi asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti vairatidzira zvine runyararo asi vakashamiswa netsamba yekudzingwa kwavo iyo inoti vakaratidzira zvine mhirishonga.
Kana memoi takapererwa nekuti hapana munhu akambokanda dombo. Actually patori nemavhidhiyo ezvakaitika akawanda, mwacho akatopostwa pasocial media. Hapana kana dombo wani rakambokanda, ingori nyaya yakangofabricatwa kuti vave nestronger case yekudzinga mastudents maaccommodation. Nekuti vaifi amenoti ndofunga vaityo kuti zvichazoescalate here kana kuti zvichazoenderera mberi here. Saka toona kunge nyaya iyi haizi justified, hazvizi fair, nekuti mhosva yatinonzi takapara hatina kumbobvira taipara, uye titori neevidence inoratidza inoaiwo mavhidhiyo. Actually taitorwa nemabaton stick, hazizo tairoyerwei nemabaton stick. Dean of student paakati vaudza tikatoaradza kuti uyo security uyatirwa nemabaton stick, asi iwo hapana zvawakakwanisa kuanza on.
Mumwe mudzidzi ari kurara pane imwe chechi nevamwe vake vanodarika makumi mashanu audza Studio 7 kuti vave kutobetserwa nevane tsienyoro. Mudzidzi uyu ashorowo zvikuru kudzingwa kwavo panguva dzemanheru. Mudzidzi uyu ati sevadzidzi vane kodzero yekuratidzira kana vaine zvinyunyuto.
So isusu nezuro wedemanding kuti vatidzikisirwe mari, then hatizoti raise nyaya avo from why vakati check out from our residential areas. Wokuti was there any link between kubvunza zvefizi here nekwekugara. Anyway, but nguva dzacho dzavakatidzinga like isusu takadzingwa around 7, 6, 7, 8 o'clock vachitiburitsa mumaroom PM. So takazongobatsirwawo nevanhu mawewishers vanhuvo vakatipa food then nepekurara like patiri rit right. Isusu zviri kunyanya kuti affecta because mentally we are insecure atina food and we don't know kuti vanhu vepana pavanogona kuti atakundika and hatina kwekuenda and UZT yacho is not moved by that.
Munyori muZimbabwe Students Representative Council vatafadzwa Ponelo vati vadzidzi vange vakabhadhara mari dzekugara pachikoro vakatiwo kunyange vaedza kumbotaura nevakuru veUZ hapana chabuda.
Vanhu vanga vakatobhadhara mari dzeaccommodation dzekuti vagare pachikoro, administration haina kunge yapa position yekuti ichadzosera vanhu mari here nekuti iko zvino haisi kutaura nevanhu.
Vaimbova mutevedzeri wemutungamiriri weSRC vazivai Mhetu vakurudzira hurumende kuti ibatsire vadzidzi ava kuburikidza nekuvabhadharira mari iri kudiwa iyi. VaMhetu vati vadzidzi vazhinji vari kukundikana kuti vabhadhare mari dzechikoro.
Izvi zviri kuitika izvo zvinotanga nhasi, zvakatanga muna January. Tikavaudza Vice Chancellor pamwe chete naminista kuti hamukwanisi kuti mukwidzire mastudents emedicine mari. Kana muchitoti imi moda kuvakwidzira, government ndiyo inofanira kuadopta chikwereti chacho. Zvinotirwadza kana hurumende ichishandisa mari yakawandisa kubhadharira mugabe ndege achienda kundorapiwa kuSingapore asi achitadza kuti hurumende yake ibhadharire vana vari kutadza kuwana fizi kuti vadzidzi anovaiwo madhokuta anofanira kuzotirapawo mangwana. Sevadzidzi tiri kuti mangwana hatidi kurapiwa kuSingapore, hatidi kurapiwa kuAmerica, hatidi kurapiwa kuUK, toda kurapiwa muno muZimbabwe. Saka government ngairatidze kuti ine hanya neupenyu hwevanhu, ibhadharire the difference of the fee increment, isupporte mamedical students.
Studio 7 haina kukwanisa kutaura negurukota rezvidzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo kuti tinzwe pamire bazi ravo panyaya iyi. Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepamusoro Dr. Peter Mataruse vaudza Studio 7 kuti vashamiswa zvikuru nemaitiro evakuru vekuUniversity of Zimbabwe. VaMataruse vati vabereki vazhinji vari kutambura Uye hazvina musoro kuti panguva iyo kuwana mari dzechikoro kuri kunetsa vabereki vakawanda dzokwidziwa. Vamataruse vavimbisa kuti separamende vachange vatora matanho svondo rinorisati rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.